Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 1, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yeHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aridzira vanopikisa pfuti vanhu vaviri ndokupfurwa vachibva vafa. Izvi zvaitika panguva iyo vechidiki veMDC Alliance vanga vachiratidzira vachiti Zimbabwe Electoral Commission iri kushanda neZANU-PF mukumbunyikidza chokwadi chezviri kubuda musarudzo. Mapurisa azobatsirwa nemauto kurwisa vanhu vanga vachiratidzira. Futi dzaswera dzichiridzwa muHarare, varatidziri vachiita wakiti negonzo mumigwagwa yemuHarare. Mamwe mashoko atiri kutambira anoti vanhu vauraiwa mumhirizhonga iyi vava vana, kunyangwe hazvo tisina kukwanisa kunzwa kumapurisa. Mutori wedu wenhau ari muHarare, Thomas Chiripasi, anoti panyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvapinda mudhorobha mangwanani, mazvatanga kuratidzira zvichitisarudzo dzemusi wemivhuro. Hadzina kubatwa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varatidziri ava vatema-tema motokari dzeZANU-PF nematombo, pamwe nekutema mahwindo epamuzinda weZANU-PF pamwe neZEC.
Nyaya yati kuchema nayo mukuru wangu, handitika. Pakuchakutanga, handitika. Mavhoti edu, handitika. Kuverengwa kwawo. I'm going to go to the next one.
Mavarenga dzimberi ende haukamuri mama elections uchiredza atanga kusvika epambara asatasvika epa dzeta asatasvika asatanonzo munanga agwarunga
kusvika sene kuchiredza hanzi niko Harare asatasvika imwe mumwe Harare sei
elections nga mukoma wangu nyaya iripo ndekuti MDC ina ma V11 forms handike ina ma numbers awo avakasainirana pana agent wegavega MDC weZANU vanazvo ma number saka tirikuvatsadzisa kuti vaite zvinhu zviri transparent chiko.
Pasina chinguva mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kuridza pfuti panze pemahofisi eZANU-PF.
And it's actually aiming.
So don't get up. It's behind the car. Let's go. You shoot it behind the car.
Panga pachiridzwa pfuti pamahofisi eZANU-PF, vamwe varatidziri vaenda kwanga kuchiverengerwa mavhoti asi vazodzingwa nemapurisa avakandira hutsi hunokachidza pamwe nekuvaridzira pfuti mudenga. Varatidziri ava vabva vaparara nedhorobha rose vachiimba vachiti tinoda chamisa.
Yeah.
hatina wakwanisa kutaura ni mtauri wa mapurisa, amai cheri ticharamba, kutinzwe divi ravo panya iyi.
And it's actually aiming.
So don't get up. Let's go behind the car, let's go.
Chikopo kopo che masoja cha zenge chave kutendero ne pamusoro pevanhu vanga vachiratidzira uye masoja anonzi angave kurova vanhu kune mimwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Varatidziri ava vanoti havasi kuzofa vakadzokera kudzimba dzavo kudzamara zvavanoti ndizvo zvechokwadi zvakabuda musarudzo. Zvaziviswa kwete zviri kuziviswa nezek pataenda pamhepo masoja pamwe nemapurisa anga akapakatira zvombo anga achimhanyisa vanga vachiratidzira ava. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tiri kunzwawo kuti vatsigiri veMDC Alliance vaungana mugweru vaine chinangwa chekuratidzira. Taurai shava zvinhu zvakamira sei mugweru?
Mugweru vanhu va matera makani mune runyararo asi nguva dzekumanheru ano 6 dzichangochaya vanhu vangozoerekana vakuona vechidiki vanogona kupfuura makumi mana vachiimba vachitenderera mugwagwa mukuru uri pakati pedhorobha Robert Mugabe. Vanga vachinyanya kuimba vachitenderera pane chimwe chivakwa chinozivikanwa zvichinzi Bobby Clock inore chiri pakati pedhorobha panosangana Robert Mugabe na Main Street. Izvo zvapa zvatyisa vanhu vakawanda kunyanya vanotengesa mumigwagwa zvekuti vazenge vakuita barara mhanya vachirongedza zvinhu zvavo vakutiza vakuenda kuudzimba.
Tingati here kuratidzira kwavanga vachironga kukwabudirira sekutaurwa kwazviri kuitwa?
Ndinoona sekuti kwabudirira nekuti vaonekwa zveshuwa nevanhu vakawanda vabva kumahombe kombe kwedhorobha vakambokwidza vakananga kunonzi kunew government complex kunove kune mahofisi ezek provincial election command center yezek. Tanzwa kuti vanga vachionga kunoratidzira vari ipapo asi havana kuzosvika vanga vachingonyanya kutenderera vari pakati pedhorobha.
Ko mapurisa emugweru apindirawo here mune zvanga zvichiitika izvo?
Kusvika pataenda pamhepo pari zvino tatisati taona mapurisa achipindira. Chatachingoona ndechekuti vanhu vakawanda vanga vakutiza mudhorobha vachitya kuti pangangoda kuzitika mhirizhonga.
Tatenda Taurai Shava waita basa. Uyu nditaurai shava anga achitaura ari mugweru. Masangano ari kuongorora sarudzo munyika ari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamafambiro akaita sarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro. Masangano akaita se-European Union uye mamwe ari kuAmerica akaita se-National Democratic Institute ne-International Republican Institute anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange hazvo munyika maive nerunyararo. EU inoti sarudzo idzi dzange dzakasangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kugunun'una nemabatirwo esarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kutora divi kwenhepfenyuro dzehurumende kutyityidzirwa kwevanhu uye kunonoka kubuda kwezvakabuda musarudzo. Masangano AIRI neNDI anoti kunyangwe vanhu vaitsvaga rutsigiro murunyararo kune nyaya dzekutyityidzirwa kwevanhu, kushandiswa kwechikwafu nezvirimwa, kutenga mavhoti nezvimwe, asi veSADC veCOMESA neAfrican Union vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyangwe paine zvimwe zvichemo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati vakuru vemapato ose vanofanira kukurudzira vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga. Vatiwo mauto anofanira kusashandisa chisimba chakanyanyisa mukudzivirira vanhu kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi avo vati hapana mutsauko wakakura pane zviri kutaurwa nevanoongorora sarudzo.
Mukanatsoongorora zvabudiswa neEU neSADC nene EU neSADC kana kuti nyaya dzimwe taurwa dzatsoropodzwa neEU European Union dzabudavo muzvabudiswa neSADC zvabudisa nyaya dzinosanganisira kuti zvekufambiswa kwemashoko zvezvedc nevanotora nhau vachishanda kudasi kwehurumende hazvina kufambiswa zvakanaka vabudisawo zvimwe zvine chekuita nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission inenge isina kunyatsofambisa zvimwe zvinhu zvakanaka. Saka mukazvitarisa munogona kumbova kuti nyaya zhinji dzabuda uko dzabudavo uko asi veEU neSADC muchaona kuti havana kuda kuzoshandisa yandingati language yakafanana neyashandiswa NDI kana ndingada kutsoropodza vanga vachiita sekuti vari diplomatic asi mukatarira gwaro ravo muchaona kuti vari kubudisawo kuti hapane zvimwe zvizhinji zvanga zvinaira zvakanaka sezvangoitwawo neveEU vataura veEU kuti pane zvimwewo zvinoyemurika zvakaitika asi pane zvizhinji zvinokanganisa mukanatsotarira zvabudiswa neEU muchaona kuti nyaya dzimwe dzinokanganisa dzabuda kwese.
Tichitarisa kuti sarudzo idza dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru varida kutanga mabhizimisi munyika kuti kana dzaitwa vanokwanisa kushanda nehurumende inenge yasarudzwa, munoona zvichiitika here izvi nemamiriro akaita zvinhu?
Pavane dambudziko razvino zvekutoti zvetingataura zvemaripoti EU neSADC nei tangakuti zvadirwa mvura zvavanga vachiti zvakanaka zvadirwa mvura nezvazoitika muguta reHarare mukatarira muchaona kuti mauto azopinda mutaundi kutaura kundezvindadzingirirwa kubva mutaundi basi zvaatoti vanhu budai mutaundi. Saka izvozvi hazvisati zvamboitika muZimbabwe zvaitika izvi takatarisana nesarudzo. Saka handizivivo kuti zvichaita chii nepacho panga pachiyemurika kunze apa zvinenge zvafambiswa zvakanaka pachinzi muno runyararo kana mafa izvozvi mauto aakusunda vanhu kubva mutaundi kuvadzingirira hamusha runyararo.
Apo zviri kubuda musarudzo dzeparamende zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo idzi nekuwana zvigaro zana nemakumi mana nezvishanu zvezvigaro mazana maviri negumi zvedare. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo Justice Priscilla Chigumba vati vave kutarisira kuziva zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana. Regai tinzwe kuna Godwin mutori wedu wenhau ari kuHarare. Godwin, kuverengwa kwesarudzo kwave papi?
Ndingati kwasara maconstituency maviri chete National Assembly. Saka Justice Chikumba vanga vachiti vatowana zvakabuda kubva musarudzo dzemba presidential kubva kumatunhu ese enyika, asi vati havagoni kunge vachizivisa izvi vasati vagara pasi nemachief election agent evakwikwidzi vese kuti vange vachiita verification yemaresults. Saka vanga vachiti vasheedza ivo machief election agent aya ese kumuzinda wavo kuti vachizotanga kunge vachitarisa zvakabva kusarudzo vachitarisa mafomu aya anonzi maV11 panonyorwa mafinal result. Saka vanga vachiti vanotarisira kuti maybe kuda mangwana masikati, asi vanga vachiti havakwanisi kunge vachibuda maresults iwavo kana pasina kutenderana nevanhu vakakwikwidza musarudzo.
Aha. Iko kukunda kwezanu PF semataurirwa zviri kuitwa kunorevei?
Vakawanda vatiri kutaura navo vanenge vasiri kufara nekukunda kwezanu PF kuti vanoona sokuti kuti varambe varichisangana nematambudziko avari kusangana navo pari zvino uye neavaisangana navo panguva yeutongo hwavaMugabe. Saka ndingati zvitenda kukunda kwakaita zanu mudunhu rino reHarare vanhu vakawanda vanga vachiona sokuti ndo zvichange zvichibuda kwese kumatunhu ese munyika, asi pavazotanga kuona maresults anobva kunzvimbo dzakaita sana maCentral vana maShis nekumwe zvabva zvavaudza moyo. Ndofunga ndo zvakonzera kuti vanhu vange vachipinda mumugwagwa vachiratidza gunun'una vachiona sokuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Pane here zvimwe zvingataridze sekuti kutaurwa kwezvichabuda pasarudzo yemutungamiri wenyika kunganonoke kubuda kupfuura panguva yazviri kutarisirwa?
Hongu, tinoona batore MDC Alliance kutanga nezuro manerusha yorakato nyorera kusekrichi gununa nekusasamsoka itwa zvino iwo mapepa andanchitaura yanonzi ma V11 anotaura kuti vane chimwe chikanari chavakabata kunana mudzi north kunana murewa vakatonyora tsamba vachigununa asi kusvikana nhasi chimwe chavo chachisati chatariswa uyewo tambotaura nemukuru wezeke Justice Chigumba vachiti kana vanenge vane zvichemo vanofanira kunomhanyara kumapurisa kana kuenda kumataredzi anoona nezvesarudzo inonzi electoral court because vanga vachiti kuuya kuzeki kana kuratidzira kuzeki hakuna zvakunobatsira nokuti havanongotarisawo asi hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachipa.
Tinotenda Godwin. Uyo ndi Godwin Mangunja, mutori wedu wenhau ari kuHarare.
Yechino ichiziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu. Tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vabatwa nechirwere cheEbola mudunhu rekumaodzanyemba muDemocratic Republic of Congo. Governor weNorth Kivu vazivisa nezvechirwere ichi nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza muchuchisi wenyika vaJeff Sessions kuti vamise urongwa huri kuitwa navaRobert Mueller wekuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. ZANU PF inoti icharamba ichitonga dunhu remasvingo zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo. Asi mapato anopikisa anoti ZANU PF yakashandisa chikafu sechombo munguva yesarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Sachigaro weZANU PF vaIsrael vaichadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi ameranyanga.
Bembero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZANU PF inogoera any opposition party. Saka tinoda kutenda mure masvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZANU PF.
Vachadzamira vati ZANU PF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda musarudzo apo yakatora zvigaro 25. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro 26 zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, ZANU PF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaruwa vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Ashpakumaruzevha inyaya yekuti batsiro ZANU PF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vahle kubva zvenyaya yekuzodzikwanzi kana mukavhuta zvakanaka mukazokera ku 2008 year runoff year vanhu vakawanda vakavhundikana shoko iroro endi rakaikwapa kupedzisira kuti hatina kuzana mukana wekundoti inhema.
Mutauri weNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chibage chekuisa mbeu chekuisa fertilizer nguva takatanga maelection izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nokuti nzara yakaguma kumasvingo akafunga kuti zvingana nekuti zvadzidza pamarupiya saka votbuying ndiye akanyanyisa zvikuru kuti zve chimwe chechipindi chekuti vanhu havana kuzwisisa nyaya yekuti run off ikaitika itetezwa kugarandosetwa vakatofunga kuti takubatsirwa kutoti kaasika kutesa kuvhota zvakanaka toitwa zviya zviya masvingo munozikamwa kuti makauraa vanhu vakawanda masvingo senzara kumakavhowa nanamapurisa kuna nemapuranga kumwe nezi saka nzvimbo dzose dzakavhiwa idzodzo saka vanhu vanoziva kuti kana wachedza run off kunouya masocha
asi vachatsamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwedza rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiiwa vanouya nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vadzivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa
sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zvichiitika panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi abhemuma uchiokwa gutu uyo wakarohwa nekutyidzirwa kwavanhu kumavota slips vachitonzi toda kuona serial number kupiwa kwavanhu chikafu muruzevha chakafanana neraisi chakafanana nefertilizer zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi rezanupf asi pambeu apa tinenge tichiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana mwenezi munana chiredzi umo mabuda zviuru nezviuru zvemavhotsi ezanupf umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana
asi mukuru wemabasa kuzimbabwe electoral commission mumasvingo vazexpudurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vaikwikwidze vose vaine mikana yakaenzana ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Kandri Maramba.
Mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ari muguta reHarare umo matazviswa kuti maswera muine mhiri Jonga. Zvinhu zvakamira sei muHarare nai Jonga?
Ivanze ndikati pari zvino muHarare mumigwagwa hamusina vanhu. Mapurisa nemauto varimo vari kutoburitsa vanhu ndatenderera kumanheru kuno kusvika kuma 5 to 7 zeZimbabwe time. Ndichida kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kutodzinga vanhu mapurisa nemauto. Ndazopfuura nepamugwagwa unonzi Kwame Nkrumah uri pakona pakwane Kwame Nkrumah naJulius Nyerere pane chivakwa chimwe chinotengesa chikafu ipapo mafafitera epo apwanywa. Kuchitiwo pamuzinda weMBC inotungamirwa naNelson Chamisa muna Nelson Mandela imomo pakamira mota dzemauto nedzemapurisa yatingati macanon guns emauto nedzemapurisa dzinodira mvura dziyai.
Tingati iko zvino mave kufambika here muguta?
Hamusi kutofambika nokuti vari kufamba kusanganisirawo neni nguva yandatenderera mapurisa nemauto vari kubva vatongo kudzingai kuti budai budai havasi kuda vanhu mukati meguta.
Ko vatori venhau vari kubatwawo sei nemapurisa nemauto?
Masikati pamboita mhiri Jonga ndopandaona mutori wenhau mumwe apwanyirwa kamera yake kana mushina wake wanga achishandisa kusanganisirawo nesu taachingotiza nguva yadirwa hutunhu kachidza tiri muhicc isisi taatiri mukati mefens mumwe chete kudivi ranga rine mapurisa vachikandira vari kunze tiegasi tese tangokachidzwa nehutsi ihwohwo tikazokwanisa kungobudawo pavhura mapurisa paavhurirwa gedhi kuti vange vachibuda vachienda kunze kuvanhu ikoko ndokukwanisa kutiza kwatazoitawo kuti tikwanise kubuda muhicc asi vakawanda vanga vangoramba vakavharirwa imomo zvisina basa kuti uri mutori wenhau here kana kuti hausi mutori wenhau.
Pane vambosungwawo here kana vakuvara mumhiri Jonga yanga ichiitika yesei?
Vatori venhau hapana ndati ndanzwa kuti pane asungwa here kana kukuvara asi vanhuwo zvavo ndaona motokari yemauto yanga ichitenderera yanga iine vanhu vanga vakasungwa vanga vari mumotokari imomo neimwewo motokari yemapurisa yandazoona yanga iine vanhu mukati zvakare.
Aiwa tinotenda Jonga. Uyo ndi Jonga Kandemiri mutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari kuHarare. Kune nzvimbo dziri kuratidza kuti kwakavhota vanhu vakawanda kupfuura vakanyoresa, uye mumwe muri kuratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota kunzvimbo dzakasiyana siyana, zvingangoreva kuti vaigona kuvhota kanopfuura kamwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Sokuziva kwenyu wesuo seZimbabwe Election Support Network, tisu vakauya kutanga kutaura kuti ongoro yanga yakamira wesei nezuro patakasangana zvakare nepress tichivapa umboo kuti zvatanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa maripoti ese abuda nhasi uno, ndingati nini, takatarisa mukati mawo ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa neZimbabwe, zvakanaka zvakaitwa neZEC, achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yeZimbabwe negavhumendi yeZimbabwe maererano nemaelections iwawo, uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa neZEC, zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tikuona kuti maripoti acho ese ane madindimbira maviri iwawo, ari kutanga achitaridza kuti zvitikowo zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevoters roll kuti voters roll yedu inenge yatisiyanei nevoters roll ya2013 inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa. Mati mambosanganawo nezvimwe zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuita?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobservers edu akasiyana siyana, tichionawo kuti mune nzvimbo idzo dzodzo dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda wakawanda, maobservers edu vanga vari paground vanotiwo kudii nazvo. Takatarisa mastatistics emaregistered voters peconstituency uyezve neavakazovhota.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yemuHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM apo tinokuudzai zvinenge zvichibuda munyaya dzesarudzo. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sinazo singene Friday lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayenzwa kiwona siwazisisi kathi sose siyeziki kathi sekulumthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sekukhathele ngaye.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano weMDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekuthole abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa la masotsha adubule abulala abantu abathathu esikodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano weMDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Vakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Vakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga ejayele ephalamende asebenqobile eqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF liqinile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga ejayele ephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango amapholisa alindele indawo baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube lokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo esitaladeni esiqonda emahofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxotshanisana nabasekeli be-MDC Alliance namapholisa. Omunye obakade betshengisela uthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina sesingene Friday lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayenzwa kiwona siwazisisi kathi sose siyeziki kathi sekulumthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngaye.
Imizamo yokuthi size imbono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa eJele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubulula ezombusazo uMnumzane Richard Mahomba uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isesakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba pendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi eyenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili, lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukuchayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibeli samuva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisi ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abachanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapolisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Mele Studio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
UGibson Bebe ke ubekhuluma lapho amapolisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapolisa ukuba na kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapolisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili, umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapolisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonji Dziva of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist the police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37(1) of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of Defence Forces.
Leso ke isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukuba nabadinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapolisa. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo, angitsho ukuthi ngivumele ngalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akulakhetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli the MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazokwemukela impumela yokhetho nxa iMDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlule. Pho lingeneleni ekhethweni? Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi ngangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. sokuthi nga kuthiwa bamnitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo umuntu oleqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqiso seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ibalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwethuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile okungahanjiswanga kuhle vele ukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo kona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla leZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalela ephalamende kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli izindaba yethu kobulawayo uChrisa Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathesi kuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo esihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokuthengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe-MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo lele lithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo kubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hayi bekulokucilibezela ngoba hayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jaheli Dala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi kulungile ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese ixoxa la lapho eko bulawayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivotele
nkulu. Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabese silethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho abasanda sixhuma umsakazo ngowenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla leZANU-PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 660. Sizweni okunengi ku Mavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesityelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare indawo zeHarare ezintathu ama-constituencies amathathu aweHarare phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulothole isikhundla emele i-NPF uMasango Mathambanazo yena nguye onqobe ku-constituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU-PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngama-seats alabo abanyundisa ukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama-constituencies zangu 210 kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare nanxa ama-commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangikhona ngaphi kwendawo silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Izakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benyintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana nabezeki babonisane bese kukhangelwa layani amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama-V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana la kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye yekusasa kodwa-ke isikhathi sesekhona njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhla ka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
Pakati kwa machu loku kichimisa na kunapoke e Harare. Pakati kwa bantu we MTC Alliance lama polisa kaya lama socha. Nama pichani kuhamba jana?
Ye kube loku kichimisa na kunge ndaba ya ena le ndaba ya Mpumela Zoketo. Ukanya abe MTC Alliance kakulu. Benga javuliswa yiloko kwenzakeleyo. Beko nabati wona oku inombolo ezibethiweyo ngabe leza baba zitolileyo lapho behlanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha votele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national ZEC national command center bakhanya belongu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona ezikhamileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZEC command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa nabasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.
Intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Kulife Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwi leibandla lezanu PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo.
Ibizo ngiyo Michael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yibulawayo Vendors and Traders Association. Ihlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha kobulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe lika 2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphume njani kuhambe kahle.
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele nomhla womhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzoluhambe kuhle besile inkundla yethu ke ithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifonela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage. I-triage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba nombiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso oyenzakale emathebeleni South ekafusi primary school athi melibe polling station kodwa phese kuvota kwathi khona na isimuve yaku ekafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka so kunjalo ke siyafanela izeki sithi izeki lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo okunye futhi esikhangelayo ukuthi ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusele 24 hours kuthi ukhetho luqalise siwazile ke amabandla kade campaign njengabo zanu PF zanika i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we MRP esibona intimidation sizwile aw MDCT lawo MDC allies with sposa ama pamphlets abo ekuseni kuzakwa kulukhetho emaduzana ngapolling station okuthi sifaka becampaign asibonile imbiko ku WhatsApp labo Facebook ama videos ama parties ecampaign ngoku kunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates sibone so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyelwe emthethweni wona ukuthi sikhumbuzane nama candidates kwenze ukuthi umthetho okhethelo hamende eqondile
manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo ungasela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuthi
ye besila ama-press conferences ebesiwenza sikhulumisa nalaba udiaspora sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ngiziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama-press conferences ethu sibize labo lezindawo bakhona phaa koBulawayo abanye bamasuper live stream online ama-radio nje achiyeshiyeneyo
bona-ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula
ye ye njengayizolo nje ntambama sisathola umbiko esisawugcwayisa kuthiwa abantu babona amalokhuza amasosha le mota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yankhona eminye engxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayiswa sikaverifya ukuthi impiko sibe eqondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll priest la enzele abantu abasezimbabwe ukuthi basifonele kodwa ngxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform yabade ngafaka khona umbiko wake kuplatform yethu ye-WhatsApp
umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room
namhlangiyaqhuthu moya uthandaza nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela mangihambe kanye nawe nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe nkosi
yami
bage uhlelo ngaleyo ngoma eyokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela ibandla lezanu-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-660. Kwanele mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.